Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 31, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinoungana muWhite City Stadium kuBulawayo zvichionekana nemutumbi wegamba renyika Badumiso Dhavengwa. Vanorwira kodzero dzevanhu vogara vakabatiraura mumaoko vachitya vasori vehurumende. Hurumende yotaura nevamiriri venyika dziri muZimbabwe ichida rutsigiro rwokubvisirwa zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumawirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzakawanda dzakabudirira dziri kuratidza pachena kuti hadzisi kufara nekukundikana kwehurumende yeZimbabwe kuvandudza mitemo inonzi iri kutyora kodzero dzevanhu uye yezvekutyidzana munyaya dzekutengeserana. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanyora padande mutande ravo reTwitter nhasi kuti pavanhu mamiriyoni 10 nematanhatu vari muZimbabwe, vanhu zana nemakumi mana chete ndovakatemerwa zvirango uye America ichabvisa zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika chete kuburikidza nemutemo weZidera ndokunge vaunza utongo hwejekerere. Kushorwa uku kwapa kuti hurumende iite chipatapata kutumira makurukota ayo kuti aite misangano nevamiriri vedzimwe nyika vachitaura nezvemitemo yavanoti vari kuwandudza kusanganisira yakaita sePosa neAIPA. Nezuro gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo vakasangana nevamiriri veBritain neCanada kumahofisi avo emunhu mutapa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti vari kusangana nevamwe vamiriri vedzimwe nyika ava. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vari kuitawo zvimwe chetezvo. Blessing Zulu wa Studio 7 ataura navaZiyambi kuti tinzwe matano avari kutora mukuvandudza mitemo.
Ibasa riri kuitwa mukatarisa tine mitemo yakawanda iri kuuya muparamendi. Iye zvinoti ane mutemo wekugarisana kwakanaka kwevanhu unonzi maintenance of peace wakuparamendi. Tine mitemo imwe yatiri kuvandudza kuti inge ichienderana neconstitution yakawanda wanda yepublic service commission tiri kuita. Labor Act iri kugadzirwa, Prisons Act iri kugadzirwa, Police Act iri kugadzirwa. Saka iye zvine zvitanga tatoo nedambudziko rekuti vanodrafta vanyori vanogadzira mutemo vatowandirwa nebasa. Saka takatokumbira kuhurumende kuti inge ichitipa mvumo yekuti tivawedzere kuti basa irori rekunyora mutemo rikasire kuita tipedze nemutemo yacho.
Saka munei muchida vanhu vakaita sei papa?
Vanhu vanodiwa kuti vabatsire vanonzi ndo vanonzi madrafters muchirungu, kana kuti vanenge vane unyanzvi hwakarerekera vari magweta avo asi vachinyanyisa kuita nezvekunyora mitemo.
Pane vamwe vanga vachichema-chemawo Honorable Ziyambi kuti mutemo wemaintenance of peace hauna kunyanya kusiyana neweposa, zvinhu zvishoma-shoma zvakavandudzwa. Ichokwadi here?
Ndo zvavanenge vachiona mukusaziva kwavo. Asi muongororo yatakaita netsvakurudzo yatakaita tichitapa mazano kune vakawanda, mutemo watakabuda nawo wakanaka chose. Zvekuti pandakasangana nemaambasada nyika dzakabudirira 10 ndichivabvunza kuti ngavatidomerewo pavanoti panoshoreka vakatambura kwazvo kuti vatiudze kuti chii chaizvo chinonyanyisa kushoreka pamutemo iwoyo nemamiriro awaita.
Gurukotara zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi vanopikisa pamwe nevemasangano anoongorora zvemitemo akaita seVeritas vanoti hurumende iri kungobata vekunze kumeso nekuti hakuna zvakawanda zvairi kuvandudza. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing abatawo mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDC Vatendai Biti kuti tinzwewo maonero avo.
Chinonzi MOPA Church, Maintenance of Peace and Order, ndo chimutemo chakaora chitori worse than mutemo weposa kana kuti law and order maintenance act. Mukatarisa chekutanga chinotobvisa dzimwe nzvimbo, pane dzimwe nzvimbo dzekutonza mutoita mademonstration. Vanoziva Harare Africa Unity Square inotonza haibvunzi kuita demonstration because iri padhuze neparliament kupei kurotomoka ikoko. Inotaura zvezvakare chimutemo ichochechi kuti mapurisa akunzi kana pashata taidzai masoja. Saka there is militarization of policing in Zimbabwe. We don't want that. Only mapurisa ndoanoita basa rechipurisa rekuchengeta mutemo. Izvo kuda kupa excuse kuti vanhu vaurayani, hatibvumirani nazvo izvi. Chechitatu, munhu wese akunzi famba nechitupa ukaonekwa usina chitupa imhosva kutadzoka munguva yana Rhodesia, nguva yana Southern Rhodesia. Chechina chinonyanyonetsa pamutemo, mutemo uyu uri kuconcentrata on law and order, whereas chinofanira kunge chichicelebratewa chichiprotectwa ikodzero yemunhu yekudemonstrata nekuratidzira nekufamba iri musection 59. So the whole mutemo wemopa chinhu chakaora.
Asi munokwanisa here kuti pavandudzwe zvinhu apa sezvo muri vashoma mudare reparamende kudai?
Ngoma Blessing tinoruma, muri kuona marumira tiri kuita kupa Public Accounts Committee uku. Ushoma una basa, uwanda una basa. Saka kosha is how effective are you? The Public Accounts Committee has demonstrated that rovana neva minya dzezinara maona kwa kurizainwa mabodha achinjwa achinjwa. Muchaona mamareports atichapa mareports kuminister of finance, mareports over reserve bank. So kuwanda hakuna kuwanda, makaona zvatakaita musi wa 21 tichirwisa budget, takazorara musi wa 22 December tichirwisa budget, kabisa zvakawanda zvaisadiwa nevanhu. So kuwanda kusiriko kunoita count. What counts is the excellence of ideas, and MDC tine excellency of ideas.
Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDC Vatendai Biti vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muWhite City Stadium muBulawayo zvichionekana nemutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa avo vachavigwa kuNdavazinduna mangwana. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vaungana muBulawayo nhasi vachirangarira mabasa akaitwa navaDhavengwa vachiri mupenyu. Hama neshamwari dzavaDhavengwa dzataura pagungano iri dzichirumbidza mufi serimwe ramagamba makuru akarwira kuti nyika iwane kuzvitonga. Vanhu ava vatsanangura vaDhavengwa semunhu akaramba akazvipira mukurwira utongi hwejekerere kusvika mukufa. Munin'ina wavaDhavengwa vasijabuliso Dhavengwa vati mukoma wavo aive munhu aisadhudhudza pane zvinhu zvaanenge azvipira kuita zvisinei nekuti izvi zvaigona kuzomupinza munjodzi. Imwe yeshamwari dzavaDhavengwa muzvinafundo Regis Austin vatsinhira zvimwe chetezvo vakatiwo vaDhavengwa vaive munhu aisatya kutaura paanenge aona kuti pakanganiswa chero nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika. Vati vanoyeuka kuti vaDhavengwa ndiye mumwe wevanhu vekutanga kupokana nedanho rekuda kuunza utongi hwebato rimwe chete munyika kana kuti one party state. Mumwe wevaive varwihondo yerusununguko pasi pemauto eZipra vaJeremy Brickhill vati vaDhavengwa vakapira upenyu hwavo kurwira rusununguko neutongi hwejekerere vachiri vadiki. Vati mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino anoratidza pachena kuti hamusati mave nerusununguko ruzere, vakakurudzira vechidiki kuti vatore muenzaniso wavaDhavengwa vaenderere mberi nehondo iyi. Vachitaurawo pagungano iri, mumwe murwiri wehondo yerusununguko vaBasta Magwizi vati kudomwa kwakaita hurumende vaDhavengwa segamba renyika kungozadzisa chirevo sezvo zviri pachena kune veruzhinji kuti vaDhavengwa nderimwe remagamba makuru enyika. vamabwizi vati vadavengwa vanga vari mushishire kuedza kuti midziyo kusanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro enhoroondo yehondo zvebato rezapu zvakatorwa nehurumende yava Robert Mugabe zvidzorwe kubato iri. Vati vadavengwa vange vaine shungu yekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe nemazvo vakati vadavengwa vangazorora murugare kana hurumende yava Emmerson Mnangagwa ikagadzirisa zvose izvine kukasika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wezapu vaIsaac Mavoka vashora zvakaitwa nevamwe vamiriri veparamende vebato rezanu PF vakaramba kuparura remekedzo kuna vadavengwa vachiti vakawanda vevanhu ava vanofanirwa kutenda vanhu vakaita savadavengwa nebasa guru ravakaita kurwira rusununguko. Vaimbove nhengo yepolitbureau yebato rezanu PF avo vakadzingwa mubato iri varugare gumbo vati nhoroondo yehondo yerusununguko haingave yakakwana kana kusina kutaurwa nezvebasa guru rakaitwa navadavengwa. Vati zvinorwadza kuti vadavengwa vakafira kunze kwenyika nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvenyika.
Ini ndinonyatsa kurwadziwa zvikurukuru kuti Dhomiso shuwa ungafira mudondo munemwe nyika ajinotsvaka mishonga izviri kuti iye akagwira nyika nokuti zvaigwira nyika ndiyo kuti mishonga iwanikwe vanhu vagare zvakanaka and so on. No, unofira mudondo shuwa shuwa shuwa. That is what hurts me chaizvo.
Vadavengwa avo vaizivikanwa nezita rekuti The Black Russian vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera muNairobi guta guru reKenya vachibva kuIndia uko kwavairapwa. Vari kuvigwa mangwana kumusha kwavo kundava zinduna. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti nechitatu chesvondo rino vakanyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tsamba vachikurudzira kuti vashevedzere musangano wechimbichimbi pakati pevashandi vashandirwi nehurumende. Musangano uyu uri wekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi. Vamutasa vanoti musangano uyu tripartite negotiating forum ndiyo chete nzira ingagadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi avo vavanoti vave kutadza kuenda kumabasa kana kutenga zvekudya nekuda kwekuoma kwezvinhu. Vamutasa vanoti vakapawo mutungamiri wenyika mazuva manomwe ekuti vadzoke kwavari nemhinduro inogutsa inove kushevedzera musangano uyu. Atina ukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana vakatambira tsamba iyi uye kana pane matano ari kutorwa navamunangagwa. Mitengo yezvinhu zvakawanda munyika inonzi yakakwira zvakanyanya asi mihure yevashandi isina kwairi kuenda. Ngatinzwe hurukuro yataita navamutasa pamusoro penyaya iyi.
Takaita musangano wedu mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union watinoti General Council. Inova ndiro dare rinounganidza maunion ese munyika vatungamiri vavo vose. Takauita musi wa23 May tikawirirana zvinhu zviviri. Chinhu chekutanga ndechekuti takawirirana kuti maomero aita nyika asvika padanho rekuti hazvichaita kuti vanhu vangonyarare kana hurumende ingonyarare pasina chiri kugadziriswa. Saka takati zvakafanira kuti tinyorere mutungamiri wenyika iye mbune tichimuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufira mudzimba havachagoni kuenda kuzvipatara nemhuri dzavo. Vashandi nemhuri dzavo vari kufa nenzara vari mudzimba, hakuna achagona kutenga chikafu chadhura. Saka takavanyorera tichivaudza kuti zvinhu zvasvika padanho rokuti hazvichaita kuti vanyarare uye kuti isu tinyarare. Tiri kuvimba kuti pamwe vanoudedzera nokukurumidza sezvitakakumbira.
Munozoita sei kuti muende kuna president muchitadza kunge muchiita hurukuro nevashandirwi?
Tiri kuona kuti isusu nyaya huru iri kutangira pamatanho ari kutorwa nehurumende, matanho ari kutorwa negurukota rezveupfumi vamutuli nuve, matanho ari kutorwa navamangunja kureserve bank. ndoo matano ari kunyanya kuvhundusa nekusheka nyika, ndoo matano ari kuita kuti zvinhu zvifambire zvakanaka. Saka iwayo magovernment policies anoda kuti ataurwe kuti macroeconomic situation yedu igadzikane, nekuti kunyange nemabhizimusi haagadzikani kana matano ari kutorwa kumusoro uku asingaite kuti zvinhu zvigadzikane munyika. Chechipiri ndechekuti tinoona kuti hurumende iri kunyanya kuita ushamwari hwakanyanyisa nevemabhizimusi. Saka kunyange kumbunyikidzwa kwatiri kuitwa mumakambani kuri kubva padonzvo rehurumende rekuti Zimbabwe is open for business, nenyaya yekunzi ease of doing business, nenyaya yekuti hurumende yakati iyo hurumende haichatarisi varombo navashandi asi yakumbotarisa kufadza vamabhizimusi. Saka kana tikada kumhanyira kune vemabhizimusi hakuna chinobudako.
Kana nhaurirano dzikasabudirira munotora matanho api?
Taakutotanga kutenderera techikurukura nevashandi yatinoti consultations. Nyika yese titange tichikurukura nevashandi. Hurukuro dzedu hadzisi kuzomirira kuvashandi bedzi, asi tange tichikurukura namacitizens ese mumacommunities matiri, tichivaonesa kuti nyaya yehupfumi haina basa nekuti uri webato ripi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wemutungamiri webato rinopikisa kuDemocratic Republic of Congo vaEtienne Tshisekedi vava kumusha kwavo uchibva kuBelgium mushure memakore maviri paine kunetsana muDRC pamusoro pemutumbi uyu. Zvichitevera kutoreswa mhiko semutungamiri weMalawi nemusi wechipiri, vaPeter Mutharika vari kugadzwa semutungamiri wenyika pamabiko ari kuitirwa muguta reBlantyre. Komisheni inoona nezverunyararo nekugarisana zvakanaka yeNational Peace and Reconciliation Commission yaumba nhasi komiti yekutanga munyika muchinhu iyi mudunhu remashonaland west. Komiti iyi ichange ichiona nyaya dzemhirizhonga mudunhu iri. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Komisheni iri kuumba makomiti erunyararo mumatunhu makuru ose munyika, umo muchaumbwawo makomiti akadai mumatunhu madiki. Komishina weNRPC Muzvari Choice Ndoro vati basa remakomiti erunyararo aya nderekuongorora kutangwa kwemhirizhonga mumatunhu. Makomiti aya anozosvitsa magwaro ayo kukomisheni kuitira kuti patorwe matanho ekugadzirisa pamwe nekuona kuti mumatunhu ana mhirizhonga.
Peace Committee basa rayoka the early warning early response mechanism, tichireva kuti ndiyo inoongorora nekutarisa kuti, because ndivo vanoziva zvinoitika muprovince, kana pane mastatements akutaurwa kana pane zvimwe zvinhu zvakuitika zvinovaratidza ivo sevagari vemuprovince kuti pakuda kuitika violence, inobva yataura kucommission nekupeace committee. Peace committee ndiyo yatinobva taactivata, yobva yatanga tobva tatanga kutarisa kuti munhu ari kunetsa ava ndeve kubato rekupi, mawati who are the actors, tochigara pasi as a committee tochiona kuti toingenja sei maleaders kuti kuti conflict isai escalate.
Vakawanda vapinda musangano wemazuva maviri uyu wapera nhasi vanoti vane chivimbo chekuti kuumbwa kwemakomiti aya kuchaderedza nyaya dzemhirizhonga zvikuru sei munguva dzesarudzo. Vasarudzwa semutevedzeri wasachigaro wekomiti yeprovince yemashonaland west vaGodfrey Mavhangeni vati vachaedza nepavanokwanisa napo kuti nyaya dzemhirizhonga dzisarambe dzichiitika.
Tichazama patinogona pose kuti tidaro tichishanda pamwe chete nemafazi anovari responsible nenyaya dzekuchengetedza runyararo, and we want to try as much as possible to be fair pakugamuchira nyaya kwatinenge tichida pakuuya kwadzona.
Vaimbove murwi wehondo yerusununguko uyo apinda musangano wanhasi vaMoses Nyambondo vati vanoona makomiti aya achideredza uwandu hwemhirizhonga mudunhu kana vanhu vakazvipira kubudirira kushanda pamwe chete.
Ane hope yekuti tinogona kuderedza. Tinozviziva kuti mirizonga dzagara dziri kunguva nenguva, asi commitment iri kuratidza pakutanga kwatirikuita. Pane hope. Saka chakudiwa ndechekuti tabva pano. Let's find each other. Ngatirege kuti kana tati commitment zvoperera pazuva ranhasi. Commitment ngaiendere mberi.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West, Inspector Clemens Mabgazara, avo vachange vari mukomiti yedunhu, vanoti vachashanda nevamwe vose zvakanaka, vachisunga vose vanenge vanzi vapara mhosva dzemhirizhonga.
Saka naizvozvo tichatsigira zvakanyanya pese panoda kuti ZRP inge ichiita ichiplay a part yayo. We shall be seen to play our part. Inifu, asi panguva inei patichashanda ne NPRC tichange tichingotera mashure mavo. Kana vatiti iye apa paparwa mhosva asingai, tinongoita saizvozvo. Kana vati ava vanoda kuti tigare navo pasi tichitaura navo, tinongotedzera saizvozvo.
Mambo Chundu wedunhu reHurungwe, ava vanozivikanwa nezita rekuti Abe Umbasera, vatiwo makomiti anofanirwa kushanda nemadzimambo kuitira kuti abudirire pane zvose zvaari kuda kuita.
Mukasiya madzimambo muzvinhu zvose zvamunoita, hakuna zhinji kwamunoenda munozorovera. Isusu hatiwanzofarira kukambira zvinhu, asi tinofarira kushanda pamwe chete semadzimambo.
Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba Muliswa, vati dambudziko richasangana nemakomiti aya nderekuti mapato ezvematongerwo enyika zvikuru sei ZANU-PF neMDC ari kuda kuti munyika muve nerunyararo, asi iwo mapato aya asina kubatana paine ruvengo pakati pavo.
Hongu vauya kuno kuprovinsi, kokumusoro uko vakuru vacho vakabatana here? Kunge zvatakaita takagara mumashwesti muno. Asi ndikati aiwa, handi matunganidza pano tiri vanhu ivavo. Vakambogarere pasi vakadai vese patafura imwe vachikurukura nyaya idzi, nekuti ivo ndo vane mandeti yacho.
Komiti yeprovhinsi ine vanhu 35 kubva kune vose vane chekuita nerunyararo, vanosanganisira vezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira, vanorarama neurema, vashandi vemabhizimisi, vana vechikoro, vedzisvondo nevamwe. Komiti yeMashonaland West inotungamirirwa naCommissioner Choice Ndoro veNPRC uye ine nhengo dzasarudzwa nhasi dzinoti mutevedzeri waSachigaro vaMavhangeni, vachimirira vemabhizimisi Mambo Chundu, Muzvare Jeni Mazhambe veWoman Coalition of Zimbabwe, vaDavid Malunga vanomirira vashandi vaMisheki Nyarubero veZANU-PF pamwe navaSilvester Muzwambeli veMDC. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chiguriwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo, sezvo vari kushungurudzwa nevasori avo vavanoti vari kuenda kumisangano yavo pamwe nekumahofisi avo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Amai Lucia Masekesa vesangano remasingo Residents Association vati kushanda kwava kwakunetsa, nekuti vari kuvengwa kumabasa nekudzimba achishungurudzwa nevasori vehurumende.
Ah, vono mumasvingo isusu takutotya. Nemashandira takuita civic society, hatichazivi kuti toshanda sei, nokuti tine umwe wedu ari kushungurudzwa wecontract. Hatisi kuziva kuti ari kushungurudzirwa chii. Chinondishamisa ndechekuti isu tinoshanda pamwe chete nekanzuro nehurumende, but chinozoita kuti tizoshungurudzwa tichisechewa mudzimba unenge munhu anenge ane pfuti kana kuti chii, zvichitova zvinhu zviri pagwara. Handizi kuti mareforms iwayo ava vari kuti mareforms ari kuitwa kuti tishande zvakanaka muno munyika yedu yeZimbabwe ari kuexercisewa here kana kuti hausi? Noti patiri kufamba pese inda kutosa ndiri umwewo vashandi vari mukati mecivic society, but ndakutya kuti zvino kana tava kushungurudzwa sezvi tichanoshanda sei kumaruwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD vaBrighton Ramos vati kubva zvakasungwa mukuru wavo vagamuchirai mukura nevamwe vatanhatu vachibva kumusangano wakaitirwa kuMaldives, vari kuvingwa mabasa nevasori zuva nezuva vachibvunzwa mibvinzo yakasiyana-siyana.
Vari kutiteverera kubasa kwavari kusvika vachi profiler munhu ushandi wose wachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana kusanganisira mibvunzo yekuti wakambotraina futi here wakamboenda kunze kwenyika here saka tikushanda zvakanaka even kuma communities kwatiri kuenda kwatine ma beneficiaries nema projects edu vari kuti teverera kunyange tichitenderwa kunge tiriko pangu pacho kunyange tichinge takadzivisa kuti tichazonge tichishandira munzvimbo imomo varoramba vachititeverera vachiratidza kuti vane zvavari kutsvaga kana tabvako kuma communities kugamuchira nyunyuto dzekuti vari kuteverera mafocal person edu atinoshanda navo macommunities
Adlife Mapingure vemasungo Human Rights Trust vati kuvepe kwevasori pamusangano yavo kunoita kuti vagare vatye kutaura pfungwa dzavo pamusangano iyi
haiko zvino basa redu ratogozha chaizvo even tikapinda mucommunity umu tichida kuti tiite kana community meeting zvatotiomera because vanhu vatoshanda navo isu vanhu vanenge vachigara mumacommunity imamo saka iko zvinei zvinoona kuti vasori vanenge varipo vakabata zvibhuku zvavo saka munhu kuti achitaura ari free nyaya yekodzero dzake chadzo chaidzo nokuti ruzhinji totichitaura zvekodzero dzevanhu hatinei nezvepolitics but iko zvinezvi vanhu vangoona zoti chero kodzero chaidzo dzatova politics saka kushanda kwacho kwakunetsa
guru kotara zvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa havana kuda kutudza pamire bazi ravo panyaya yevasori ava vachiti vange vari musangano ukuwo munyori mubazi ravo vanik mangwana vati hurumende haineini avo vasiri kuita zvematongerwo enyika vamukura nevamwe vavo havana kukwanisa kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo sezvanga zvakatarisirwa vasungwa ava vacharamba vari mujere kusvika musi wa7 chikumi mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti mutongi wedare ati achapa mutongo wake nemusi wechishanu svondo rinouya apo atange apedza kunyora mutongo wake waachataura ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kunzwa mazwi enyaradzo kubva kune vatevedzeri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona zvichitevera kushaya kwavadhumiso Dhavengwa
chengeto kuchipinge kumhuri yeZimbabwe nekumhuri yese yekwaDhabengwa inoti marasikirwa nezvitarasikirwazve ticharamba takatirasikirwei nemagamba akaita sagamba enyararo nekuti vanhu vane renyararo vanenge vakanzi vengwei tanga takatarisira kuti segamba renyika tichaona mutungamiriri aripo achipawo spichi yake semutungamiriri wenyika ari kuratidza gamba rake so zvabuda pachena kuti munhu akaita savaDhabengwa muridzi werunyararo gamba rerunyararo vakashungurudzwa panguva yakaoma sehavana chavakarivhenja mutungamiriri wedu haana kuoneka aripo zvinhu zvinosuwisa zvikuru
haloo makadizeni
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndiri Kareji Mashota ndiri kuno kungezi
ehe kwakadii kungezi
kungurudzaaro isi tarodzwa nerufu rwavadokta Dhavengwa
taurai henyu mazwi enyenyaradzo
tongozi rest in peace Dr. Dhavengwa but tarodzwa nevashamisfanzi vasapinde mutenda azvi zvatirwa zvachose kuno kuZimbabwe tiri kungezi kuno kuitichuzi zvavaita kublawayo kuii zvatirwa zvachose
ndiri na George Madi ari kuJohannesburg
ehe tipeiwo mazwi enyenyaradzo
wabatikana kwazvo nekushaika kwababa Dhabengwa ndinoti hangu ngavazororo murugare chokwadi munhu wakanaka ana rugare panyika
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare paFacebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nechipiri svondo rinouya
musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mabasa akaitwa navadhumiso Dhavengwa vachiri vapenyu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi zviuru nezviuru zvevanhu zvinoungana muwhite city stadium kuulawayo zvichionekana nemutumbi wegamba renyika vadhumiso Dhavengwa vanorwira kodzero dzevanhu vogara vakabatiraura mumaoko vachitya vasori vehurumende tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemere ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhlaka 31 kuNkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhamba kukaDidi kuyasidanisa sonke njengenhlanganiso, kodwa kusishiya sisemumeni wokuthi wena lokhu washiye kulwela kumele lathi sijove siya phambili.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu namhlanje besithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo embuthanweni womthandazo wokuvaleliswa iqhawe lesizwe. Umnumzana Dumiso Dabengwa.
Sisebenzeke labahlabeleli abafana labofabarati, sishayela lapha engomeni leithi Sithembiso, kwamanye ama-vocals uDuduzile Sibanda, abamne abamazi kunobuntu, Sirophesi laye oyiproducer wobulawayo kanaphana.
Ye, kwezomculo-ke kuhlelo Woza Friday siyabe sile qembu elihlabela umdumo we-house ngolimi lesikhalanga elesinazo. Amazwe amaningi athuthukileyo asephumela igcekeni ukuthi akajabuliswa ikwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukuguqula imithetho ephula amalungelo oluntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo embuthanweni womthandazo wokuvalelisa iqhawe lesizwe elalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lebutho leZipra uDokotela Dumiso Dabengwa otshone ngolwesine leviki edluleyo kwele Kenya esendleleni yokuphindela ekhaya evela kwelatshwa kwele India. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulumi zonke eziphiwe ithuba embuthanweni lo bachaze umuyi njengendoda ebilesibindi elozwelo yazidela njalo ife iphila labantu. Osaphethe isikhunda sokukhokhela ibandla lezaphu ebelikhokhelwa ngumuyi umnumzana Isaac Mabuka uthi intaba enkulu idilikile.
Ukuhamba kukaDidi kuyasidanisa sonke njengenhlanganiso, kodwa kusishiya sisemumeni wokuthi wena lokhu washiye kulwela kumele lathi sijove siya phambili. Hayi, siyamangala lathi ukuthi wena kati iparlamenti yakithi yiyo yenza njalo sibili. Siyamangala sithi kenxe ye-Rhodesian Parliament, but njengoba kuyiparlamenti sicabanga ukuthi wona engxe njenge abantu abavela ku-political party engxe into abayikhokhwasayo bayivumelana. Asivumelani lakho, sitabafundisa abantwana into eyiyo e-right nxa besiye eparlamenti.
Umnumzana Buster Magwizi, isikhulumeli sebutho leZipra, ucele uhulumende ukuba ahloniphe ngokubuyisela impahla yabo ayithumbayo.
Ilizwe lilahlekele. I think sonke siyananzelela ukuthi uhamba kukaDabengwa kuchiya igeyiphu phakathi kokuthula kwelizwe leli. UDabengwa wayesifundisile ukuthi khona kufuze siziphilise. Waqalisa i-Operation Seed. Ukuthi Operation Seed kwakusithi soldier in employed in economic development. Kodwa uhulumende wayengakufuni khona lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, umnumzana Mthulisi Hanana, uthi umuyi kuningi obekumkhuba nguhulumende lo okhona.
Athi ngifuna abantu bakwazi ukuthi ubaba uDabengwa died a bitter man ngenxa yokuthi uhulumende okhona lo, uhulumende odlame wochuku kulento eziningi ezimba zenza kuye. Njoba lezwile ngivalisa laphayana, kulento ezithizo oqala abanye ama-veterans aphiwa beyamaplazi ubaba uDabengwa lakhe wazithengela ngakhe imali. Uthethi umsebenzi inyanga layisebenzile imali yakhe abamphanga. ipenshini oba lisotsha uze wafe ngayidlanga.
Indodana kaMuyo wayengumsekeli kaMongameli weZimbabwe njalo engumongameli weZaphu uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo. Umnumzana Sibangulizwe Nkomo uthi isizwe silahlekelwe liqhawe lamaqhawe elitshonele emangweni ngenxa yokungamanga kuhle kwesimo sezempilakahle ezweni.
Silahlekelwe kakhulu uhamba kwababa uDumisa uDabengwa. Imuli yeZimbabwe ilahlekelwe kakhulu ngeqhawe lamaqhawe leli elithe lalala. Lilala lise emangweni emzini ngenxa yokuswelakala kwezinto lapha ekhaya ezokuthi ngabe abagulayo, abadala, abakhokheli, labangasibakhokheli ngabe belatshwa lapha ekhaya.
Umnumzana Roma Nyathi osebenze lomuyi kwezombusazo okwesikhathi eside uthi intanga esakhulayo kayifunde ngempilo kamuyi.
Ngathi mina ikakhulu kule intanga ekhulayo bafunde ngokudumiswa esithethe njani, ikakhulu labo bafuna ukungena kupolitiki kumele bafuna ubona bangenzani ubona bancedisa abantu.
Unduna Ashley Sithole uGampu uthi balahlekelwe ngumthunzi, umuntu obesenelisa ukukhuza umsindo abantu balalele.
Sizwa silokudana okukhulu kakhulu 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 ngoba silahlekelwe liqhawe, silahlekelwe ngumthunzi. Umthunzi wethu kade abadala laba yibo kade bekhuza ulaka lolukhona.
Induna zomdabu abezombusazwe, inkokheli zamabandla ezombusazwe lakwezokholo ehlukeneyo, uZulu weZimbabwe labasuke kwamanye amazwe bebethe gwaqa enkundleni yeWhite City bevalelisa nalo Dabengwa ngenkulumo ezibonga ukuzinikela kwakhe ukukhulula isizwe. Kusasa ngomgqibelo uDabengwa uya kuyabekwa ekhaya lapho adabuka khona emanxeleni entaba zinduna. Umzimba wakhe lamhla uzalala emzini wakhe lapho abantu ababuthene khona kunumber 39 Diamond Drive e-Four Winds kobulawayo. Kusasa ekuseni isidumbu sizathwalwa yindizamtshina yebutho esesiyabekwa lapho akhetha khona esaphila. Umuyi ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo evela kwelwatsha kwele India. Umuyi uthiye umkakhe unkosikazi zodwa Dabengwa, abantwana kunye labazukulu. UZulu unxusiwe ukuba aze ngobuningi kusasa kuhambo lukaDabengwa lokugcina esesiyabekwa entaba zinduna. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye. Ibandla le-MDC lithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa uvinjelwe ukuhlala esigabeni sabantu abalesikhundla eziphezulu i-VIP section namuhla kuyona le inkonzo. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo obekhaphe umnumzana Chamisa usichasisela okuningi okwenzakeleyo.
Thina njengebandla le-MDC sithe sifika eWhite City sahamba lapho okuhlala khona abathi ngesilungu ama-VIP sifika sasifika kulomkhulu epolisa lezetherapy kulomunye ubaba akegqoke isuti. Ubaba uThamisa uthe ukuthi uyaqansisa iyahlala bamtshela ukuthi khona kakuhlali ma-politician. So lami kade ngikhona so ngasembuzisa ukuthi ama-politician elikhuluma ngawo yiwaphi. Kathi ano vele kakuyenziwe ukuthi lihlale khonapha, then umeya wethu bevele sehlezi khonapho. So umeya wazama ukusukuma ukuthi anike sakhe isihlalo kuba uChamisa bala. So sagcina lesi siyahlala kule tent abathe sihlale kuyo singahlali ku-VIP. Njani kukhanya ngani i-VIP ibingezani kuphela.
Kodwa lisuthisekile ngokwenzakeleyo mbeli yasola.
Okumangazayo yikuthi siyasizwe abezani bekhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane umlotha, kumele sibambane, kumele sisebenze sonke. Sisebenza njani uma sesifika emkhosini enjalo engayisiyo yombangazwe, ungumkhosi wobuhlungu ukulahlekela liqhawe lisice bona labo abahamba betshela umhlaba wonke jikelele ukuthi bafuna ukuthi kukhulumisane umlotha babe yibo asebelivalela phandle kungazani umkhosi lo ngowabo. So yinto engazange isiphathe kuhle kodwa sesikujwayele ngoba konke lapho esihamba khona bayazama ukuthi bathele ithebe-thebe. So sihambile sayahlala lapati baba sagele isitulo phambi kwenyikende njalo kube yisimanga ukuthi inkosi ubulelani la ubuyile khona nje ukuthi bamlanzeleli ukuthi ukhona khona nje ukwazisa uzulu ukuthi ukhona okutshengisa ukuthi kabaqinisanga ngokuthi kumele sikhumisane umlotha kodwa kawusukaka kusethusi thina ngoba vele inhlala yenza yezalo
kodwa ngaphandle kwalokhu konke kuqhubeke kuhle
hayi okunye nje kuqhubeke kuhle sibili ngaphandle kokuthi wonke umuntu isikhuluma kade sileke sikhuluma bonke kade bekhuluma bebesukuma bekhuluma ngodaba olasetshenzwa ngubaba udabengwa olegugura hundi ukuthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu luhluzwe ukwenzela ukuthi sihambeni siye phambili ngoba buhlungu lokho busesekhona begugura hundi so sonke sikhulume besisukuma besikhuluma sisitsho njalo so silethemba lokuthi kuzangena endlebeni zalabo ababulala abantu ukuthi sibone ukuthi kathi udaba lolu legugura hundi sivele sisalugqiba njani njalo kumele siwuthule ugqibe ngendlela ezakhwabithisa labo abasalayo abalahlekelwa ngaba abathandayo
lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC sixoxela ekobulawayo
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Amazwe amaningi athuthukileyo asephumela egcekeni ukuthi akajabuliswa ukwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukuguqula imithetho eyephula amalungelo oluntu kanye lephazamisa umsebenzi wokuthengiselana. Umeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols ulobe ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter namhlanje ukuthi ebantwini abayizigidi ezedlula ezilitshumi lantathu baseZimbabwe abalikhulu lamachumi amane kuphela yibo abetheswa izijeziso zenotho ilizwe lakhe. Uthe bazasethula lezo zijeziso ezetheswa labo bantu phansi komthetho wezidera nxa uhulumende weZimbabwe kungaba lombuso wentando kaZulu. Lokho kusolwa sokwenziwe ukuba uhulumende aphume ijumo ebiza imihlangano labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe bechasisa ngenguquko abayenzayo emthethweni njengephosa le-IPA. Izolo umphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sifusiso Moyo uhlangane lomeli weBhilithani loweCanada emahofisini akhe awemunumutapa eHarare. Live talk lamuhla sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa liqhawe lesizwe umunye uMnumzana Dumiso Dabengwa. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wele Russia ukhangelelwe ukuhlangana lomnye wakhe wakwele Japan uShinzo Abe ngenyanga ezayo ngaphandle komhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owenzelwa khonale. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eRussia uSergey Lavrov uthi ababili labo bakhangelelwe ukuhlaziya indlela zokuqeda ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yokungqikilana kwemikhumbi eBudapest kwele-Hungary. Abahlengi babikwa belokhu bezama ukuhlenga imikhumbi omncane obuthwele izethekeli emfuleni. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Peter Mdasa uthi ngolwesithathu balobele umongameli Emerson Incwadi bemkhuthaza ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi phakathi kwezisebenzi abaqhatshi kanye labakahulumende okudinga indlela zokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Umnumzana Mtasa uthi lomhlangano we-Tripartite Negotiating Forum yiwo kuphela ongalungisisa ubunzima obubhekane lezisebenzi ezikhala ngokuthi sezisehluleka kuya emsebenzini kanye lokuthenga ukudla. Uqhubeke wathi baphe umongameli iviki ukuthi aphendule lesi isicelo. I-Studio 7 kayenelisanga ukubamba isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Chalamba ukuthi sizwe ukuba lihofisi yathola leyo ncwadi na. I-ZC2U ikhala ngokuthi intengo yempahla lokudla iqonga kanengi kanengi kubangelwa ukuqonga kwentengo yamafutha lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ulethemba elokuthi iqembu lakhe lizanqoba njalo la kulimpela viki ngemva kokuba linqobe okwakuqala emidlalweni yalonyaka esigabeni seCastle Premier Soccer League ngempela viki edluleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lenguqu leHighlanders lizemukela eleZBC Caribbean ngensonto enkundleni eBarber Fields lidinga ukunqoba emdlalweni walo wesibili selokhu kuqala imidlalo yalonyaka njengoba lihlezi endaweni engajwayelekanga engalaneni yemiklomelo. Umqeqeshi waleli qembu uMadinda Ndlovu uthi ukhangelele ukuba abadlali bakhe baqhubekele phambili ngokunqoba njengoba isintu sivele sisitsho ukuba inja ingaqoba ithambo yejwayela.
Sikhamba bese sibhokomile. Sibhokozwa kufaka minwe lapha esikhwameni ungafaka imali. Imitha Yeah, so when you get used to kukuzi ithambo, uyagcina sinjengomgwaqa ufuna ukugqugquzela kusasa nakusasa nakusasa.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithathu nxa usibuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo okuyisimo esidalwe yikuba leli qembu belingenelisi ukulitshayela emambuleni ibhola emidlalweni yalo njalo lize lahluhla okwakuqala lidlala enkundleni eBarber Fields ngeviki edlileyo lapho elinqobe khona elethelwane nge-1 kanya. Imidlalo yeviki lethumi yeCastle Laga Premier Soccer League iqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leHighlanders Chiefs lizemukela eLenkezi Platinum Stars naseLuveve. Iqembu leFC Platinum lizadibana leDynamos naseMandaba. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana leBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizadlala leLewange ngaseRufaro. Uthi iqembu leManyika Diamonds lizemukela eleYada enkundleni yaseKibo. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leTriangle lizadlala leMushwane Stars ngaseKibo. Iqembu leChapungu lizadlala leTelwane ngaseMandaba. Kuthi iqembu leCapes United lizadibana leChicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors liselizweni laseSouth Africa ukuyaphatheka kumncintiswano lonyaka odinga intshantshu zesigaba zise-COSAFA. Iqembu leZimbabwe selithethile inkezo kwaze kwaba isithupha okutsho ukuba lidinga ukunqoba kwesikhombisa ikanti njalo lizasebenzisa imidlalo ukuthi lizilolonge lilungiselela imidlalo ye-AFCON lapho eliza kuba khona ngabaqali besiziba njengoba lizadlala emidlalweni ozavula limidlalo benqikelana leqembu laseGibhithe okuyilo eliqoqa limidlalo. Abafana beZimbabwe bazadlala leqembu leComoros kusasa ngomgqibelo kumncintiswano we-COSAFA kusigaba se-quarter final njalo bengaphumelela lapho bazadlala leqembu elizanqoba phakathi kwele Malawi leZambia kusigaba se-semifinal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Kuhlelo Was a Friday namuhla sihamba leqembu elihlabela umdumo we-house ngolimi lesikhalanga elesinazo lona elisanda wethula idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Drums of Machopos. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lidlalade lesinazo elesithathu njalo lilengoma ezilichumi lanhlanu ezigoqela le ethi uchangana. ovela kuqala eZimbabwe ukuhlabela umculo wehouse ngolimi lwesikhalanga. Le ngethi mbisana kumbe mfanyana ngesiNdebele. Nazo ibambisane labahlabeleli bakobulawayo abambalwa kuleli dlalate. Uyachasisa umholi waleli qembu uTish Malava.
Sebenzeke labahlabeleli abafana labofabarati sishayela lapha engomeni leyithi Sithembiso. Kwamanye ama-vocals uDuduzile Sibanda abamne abamazi kunobuntu. Silophesi laye oyiproducer wobulawayo kanafana. Silokhaliphile Sibanda laye sisebenze laye kakhulu abambizwa ngokuthi ngukhali S. Thina ke vele singathi thina islogan sethu sithi phambili ngokubambana kwabahlabeleli bakobulawayo.
Zitholakala ngaphi ingoma zenu Malava?
Uyazithola ku-iTunes ungasetsha ke uthi Sinazo, Khalanga Music, Khalanga House. Kodwa abantu abaningi bathanda ukuthi bathole ke ama-hard copies ama-CDs. Siyatholakala kubo-social media, ungaya kupheji leti le-Facebook elithi Sinazo. Kobulawayo akhona ama-shop aseBulawayo Center zabelithengisa leli dlalade lapha e-UK. Ungathintana lami uTish Malava noma ku-Facebook noma ku-email tish274@yahoo.com. Onguye umuntu ongumanager wethu uTrevor Kayitse. Inumber zakhe ke ngeZimbabwe ezithi zona 0026377237200.
Kati kasisavumi Malava, ungabatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Abalandeli bethu siyababonga kakhulu, wonke umuntu othanda umculo wesinazwe sithi thank you so much.
Liqhubeke libambe kanjalo. Tish Malava, umholi weqembu lesinazo, siyabonga. Ubekuhlelo lwalamhlanje olwe Woza Friday.
ke liqembu lesinazo elihlabela umdumo we-house ngolimi lesikhalanga lapho ke bebexoxa lontungameli inkomo we-Studio 7 olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.